manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo gumiguru 25 2020 makateerera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hoti wedzerei zvishoma. Vatungamiri vehurumende vokurudzira kuti zvirango zvibviswe asi veAmerica neEU vachiti vari kuhwanda nemunwe. Mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba muliswa vokurudzira kuti Zaki iongorore mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga. Muimbi wechidiki Calvin Kizio anoshaya mushure mekutsikwa nemotokari muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti wandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pazviuru zvisere zvine mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 8,269. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevaviri nezuro. Pavanhu ava vashanu vari muBulawayo, vamwe vashanu vari kuMidlands uye vaviri vari kuMatabeleland North. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi ava gumi nemumwe chete vakachitapurirwa munyika mumwe chete akabva nacho kuBotswana. Vanhu vari kurwara nechirwere ichi pari zvino mazana maviri nemakumi mana nevasere kana kuti 248. Vanhu vapora kusvika pari zvino zviuru zvinomwe nemazana manomwe ane makumi masere nevashanu kana kuti 7,785. Hakuna munhu akafa nezuro nechirwere ichi zvichireva kuti uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino huchiri mazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 236. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nechimwe chine zana nemakumi mana nevashanu kana kuti 41,145. Vapora vave kuda kusvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mana nemaviri nezviuru zvinomwe. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vave kuda kusvika zviuru mazana maviri ane makumi maviri nemashanu kana kuti 225,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi mashanu kana kuti 1,150,000. Asi vapora vachidarikawo mamiriyoni makumi maviri nevasere ane zviuru mazana masere kana kuti 28.8 million. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva rekurwisana nezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari mubato reZANU-PF. Mapato ezvematongerwo enyika aine maonero akasiyana panyaya iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutariserwa manhero ano kuti vataurire nyika nezvezvikonzero zvokuti sei zvirango zvo. Zimbabwe ne European Union uya America zvibviswe vanori zvivone zvimashoko aya vanoti vamunanga govachati zvirango izvi zvirukanganisa nyika zvikuru munyaya dzebudiriro zvichakadaro mutungamiri wenyika yeMozambique vari sachigaro weSadak vaPhilippe Nyusi mashoko avo kuvatori venhau nhasi vakurudzira America ne European Union kuti vabvise zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika yeZimbabwe nemakambani avanodyidzana nawo mashoma vachiti zvirukanganisa upfumi wenyika yeZimbabwe vanyusi vati zvirango izvi kana zvisina kuropafadzwa neUnited Nations zvinotyora mirayo yekudyidzana pasi rose sachigaro wedare remakurukota eSadak amai Veronica Nathaniel Makamo Dlovo vekuMozambique vanyorera tsamba kugurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vachiti zvirango ngazvibviswe sezvo zviri kukonzera matambudziko kuvanhu veZimbabwe nedunhu reSadak nekune rumwe rutivi bazi rinoona nezvine tika kunze kwenyika muhurumende yeSouth Africa raburitsawo mashoko richiti rinotsigirawo danho rakatorwa neSadak rekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa mushando mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica neEuropean Union zvinofanira kubviswa sezvo achiti zvirango izvi hazvisi pamurau uye zviri kurwadza ruzhinji rweZimbabwe
mashoko edu ndo mashoko atagara tichimbotaura kuti zvirango zvakatemerwa nyika ine yeZimbabwe zvanga zvisina maturo ende hazvina basis apari kunzero zvirango zvakatemerwa nyika yeZimbabwe neAmerica neEuropean Union hazvina kupinda muUnited Nations zvirango zvakangounzwa nekuda kwekupirindoka nekuda kwevanhu vaishanda vakamirira kushabvisa hurumende nechisimba regime change mushure mekunge hurumende yeZANU-PF yakatora ivhu una 2001 munotondera kuti vhuri rakatorwa kuvarungu ndiro ivhu rakaendera vana kunorwira vairwira ivhu iro
vamugwade vati dzimwe nyika dziri mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC dziri kukanganiswawo nezvirango izvi vanoshanda mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe uye vari mumiriri weHatfield muparamende vatapiwa mashakada vati zvirango izvo zvinofanira kubviswa kuitira kuti ZANU-PF isahwande nemunwe kana ichitadza kufambisa zvinhu zvakanaka munyika
kana tichitaura kuti masanctions ngaachibviswa tinoda kuti batane semaZimbabweans nokuti ZANU-PF inoramba ichingovanda namasanctions chero vachikonewa kugadzirisa upfumi hwenyika
vamashakada vatiwo panofanira kuita nhaurirano dzekuti zvakambokonzeresa kuti zvirango izvi zviiswe zvigadziriswe mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Hlachwayo vanoti Zimbabwe iri kuzvitemera yega zvirango nekusada kukoshesa kodzero dzevanhu
ndiyo katewo zveiri kuita maabductions ari kutendera nyika yese munozviziva tine zvuru nezvuru zvevanhu zviri kubatwa zvisina kunaka vari kumbunyikidzwa saka ndo katewo iri kutaura zvekunyaya yemasanctions nyika inoda mudzikoririmo muZimbabwe rinozikanwa ZANU-PF ZANU-PF yakabira maelections muna 2018
vanhu vataurawo neStudio 7 varatidza kuva nemaonero akasiyana vamwe vachiti zvirango zvakanganisa upfumi vamwe vachiti huori nekutonga nedemo zvakanganisa nyika
hurumende yeZimbabwe ndo iri kutotisira masanctions vanhu vari kungoabductwa zvisina tsarukano ende mapurisa nemasoja akupindira munyaya dzezvematongero enyika
zvinhu zvaoma nenyaya yemasanctions ndabviswe masanctions wayo semaZimbabweans hazvina kana zvazviri kutombotibatsira
asi kunyange Zimbabwe iri kurova bembera ichiti zvirango zviri kupa kuti isakwereteswe mari uye kutadza kutengesa zvinhu kunze America neEU dzinoti izvi ndezvemugotsi matsuro nyika mbiri idzi dzinoti Zimbabwe iri kushaya anoikweretesa mari nenyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti uye huori hunotyisa waona nyika ichirasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete pagore mutevedzeri wemukuru munyaya dzezvekudyidzana neAfrica muhurumende yeAmerica kana kuti Deputy Assistant Secretary of State for African Affairs vaMatthew Harrington vanoti Zimbabwe inoziva zvinoda kuitwa kuti zvirango zvibviswe
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the reforms that we expect in
Mutemo wezedera wakavandudzwa panofanira kutevedzwa mutemo kuvandudza nyaya yeminda uye kuona kuti mapurisa nemauto haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
The government and people of Zimbabwe will find a committed partner in the United States.
Nekuda kwekutyira kupararira kwechirwere cheCovid-19 kuratidzira kwakanyanya kwaitwa nezvikwata zvevanhu vashoma shoma vange vachitenderera nedzimotokari vachikurudzira kuti zvirango zvibviswe. Izvi zvaitika kukariba, Lupane, Matabeleland South, Goromonzi, Uzumba Maramba Pfungwe, Bindura, Murewa, Chinoi nekune dzimwe nzvimbo. Kusouth Africa, vatsigiri vebato reZANU-PF nevamwe vashoma kubva kuANC vaforawo kubva nenguva dza6 manherwa nezuro kusvika nenguva dza6 mangwanana nhasi. Vaimbi vakasiyana-siyana vange vachiimbawo vari kuBulawayo Rainbow Hotel muchirongwa change chichinzi Anti-Sanctions Virtual Gala. Zvichakadai, dzimwe nhengo dzesangano reBroad Alliance dzaswera pamuzinda weAmerica muHarare dzakatakura zvinyorwa zvanga zvikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo zvibviswe. Mangwana, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana zvinonzi zviri kuronga kuratidzirawo kubva pamuzinda weZimbabwe zvichienda kumuzinda weSadak nechinangwa chimwe chetecho. SADAG yakaita chisungo chekutara zuva rekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe zvibviswe kumusangano wayo wakaitwa kuDar es Salaam, Tanzania gore rapera. Asi mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kutonga nejekerere chete kuti zvirango zvibviswe, kwete kungotaura kuti zvibviswe pasina zvairi kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumiriri weNorton mudare reParamende uye vakakwikwidza vakazvimirira vatemba muliswa vanoti zvakanaka chose kuti nyika ibatane mukurudzira kuti zvirango zvibviswe, asi varikurudzirawo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iferefete mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nemhosva dzehori dzavari kupomerwa dzinosanganisira dzekutora nzvimbo dzekuvakira dzimba muHarare zvisiri pamutemo uye kuda kutenga motokari kuCroco Motors pasina kutevedzerwa mutemo. Hatina kukwanisa kubata vaMatanga kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Tatumirawo mashoko kumutauriri weZaka vaJohn Makamure avo vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi tabata vamuliswa kuti tinzwe zvizere.
Chokwadi tsamba iyo yakanyorwa kuna chairperson weZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Moyo inobva kwandiri. Ndichinyora tsamba iyi ndinenge ndine rutsigiro rwevanhu vakauya kwandiri vane umbo vachiti nyaya idzi dzagara dziripo, asi nekuti vakuru vaMatanga isitotya kusumudza nyaya idzi ndapana zvinoitwa, nekuti president vakati munhu wese ane hori anofanga chisungwa nyaya ichiongororwa. Saka kuisa nyaya idzi kune ivo vanoongorora nyaya vozosunga kuti heyo munoti vakuru havana nyaya dzavanoita, ko idzi dzavari kupomerwa idzi famba inadzo timboona kuti dzinobuda sei.
Ko sei muri kuda kuti vaferefetwe?
Nekuti ivo vakuru vacho vajairawo kusungawo vanhu pasina mhosva. Isu takasungwawo kaseventi, vana Hopewell vanosungwawo, vana Tabani Vofu Adgate vanosungwawo, amwe mapurisawo vanosungwawo. Zvinenge zvinoita kunge ndezvekungomakana chete pachirungu inonzi persecution, asi vane mhosva kunge ivo vakuru vacho havasungwe. Saka ngatitange kuva prosecutor tainvestigate toona kuti nyaya yafamba sei. Mapurisa agara nepolisi yekuti we investigate to arrest, kasi isu nevamwe vakati kuti tinoarestwa to investigate. Saka tinoda kuti tione neshoko rakapa president vachisimbisa kuti hapana munhu ari above the law and the corruption ichabata munhu wese.
Kose maona zvakakodzera kuti munge muchinyora tsamba iyoyi?
Ndanzwa kusimba, ndanzwa kusimba ndinyore tsamba iyo. Inobva kumashoko akataurwa naPresident vachisimbisisa nyaya dzecorruption kuti hapana munhu ari mukuru asingabatwe necorruption.
Asika hurumende iri kuti chiri kupa kuti isawane kwainoenda inyaya yekuti yakatemerwa zvirango.
Hongu nhasi musi wa25 October 2020 izuva re-anti-sanctions march. Ndinobvuma kuti masanctions haasi right, asi charwadzisa vanhu munyika kupfuura masanctions wahuori corruption wevakuru vasingasungwe. Vanofunga kuti ivo zvakawanda zvikuitika chero mumatare emhosva kuMajestic Court yekuRoton kwaora uko.
Mumiriri weNorton mudare reParamende vatemba muliswa vari parunare muHarare. Direct from Washington. Makateerera ku Studio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibante ina 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930, 6175 ne 7255 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chedu che live talk muvuro kusvika chishanu tibatei pamasaisa ya noti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kHz. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia iri kushora zvikuru mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kunyange isiri kuvadoma nezita nemashoko avo ekuti Egypt ichaparadza dhamu guru rakavakwa nenyika iyi ichibatsirwa neChina, sezvo richapa kuti Egypt ishaye mvura yakawanda kubva kurwizi Nile. Mukuru wemapurisa muNigeria okurudzira mapurisa ose kuti agara akagadzirira kutora nzvimbo dzaanoti dzatorwa nezvigevenga zviri kuita kunge vanhu vari kuratidzira murunyararo. Izvi zviri kunzi zvinogona kutowedzera zvakanyanya kunetsana pakati pevanhu nevanodzivirira nyika mumhirizhonga yauraya vanhu 60 nevapfumbamwe. Vanhu vari kuratidzira ava vari kuti vari kuda kuti chimwe chikwata chemapurisa chinonzi Special Anti-Robbery Squad chibviswe sezvo chiri kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisirawo dzekuponda vasina mhaka. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naDr. Tinotenda Simemeza, nyanzvi munyaya dzeutano. Tiri kukurukura nezvekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Dr. Simemeza, ndino mukamuchirai muchirongwa.
Chipeiwo maondering pamusoro pezvenhamba yevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika.
Izvi tinoona kunge zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vanhu vakawanda vari kupora, vashoma vari kushayikawo nenyaya yechirwere ichi. Asi mastatistics aya ari kutiratidza kuti zvinhu zvinenge zviri nani munyika, kuti COVID haisi kunanopararira sezvataifungidzira kuti ichaita. Saka tiuda tirambe takashingirira nekuramba kuita zvatiri kutaura vhiki nevhiki, kupfeka mamask edu, kugeza maoko, kuita self isolate kana unge uchirwara, kuita social distancing, sezvo zviri izvo zvinhu zviri kutibetsera kuita kuti chirwere ichi chisapararire nenyika.
Pakatanga kuchekeshera chirwere ichi gore rino kuZimbabwe, takanzwa nyanzvi munyaya dzeutano vazhinji vachichema nenyaya yePPE, uyezve vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti vaendere mberi vachishanda nemazvo mukutesta vanhu. Nemaondo renyu, mungati pane zvachinja here munyaya dzePPE uyezve kutestwa kwevanhu munyika?
Kutestwa kwevanhu kwakawedzera, tichizviona nemastatistics edu kuti vanhu vakawanda vaakuitwa kwaPCR, inova iyo test yatinokurudzira. But also tichitaura nyaya yePPE, nyaya ichatsogogara iripo, haisi kupera iko zvino, nekuti sezvo nyika yaakuvhurika, vanhu vaakufamba, vanhu vakawanda vaakuuya kumuzvipatara, zvichareva izvo kuti PPE kushandiswa kwaichitwa kunenge kwawedzerawo. Tinofanira kuramba tichingoita resupply, tichiramba tichitaura nezvazvo kuti PPE ikairipo.
Mabata nyaya yekuvhurwa kwenyika kudzivirira kutekeshera kwechirwere cheCovid pasi pelockdown chinhu chimwe chete, asi chinhu chakatosiyana pamunozovhura maborder. Nemaondo renyu, mungati senyika taakufanira kugadzirira iyo yatinoti nechirungu second wave?
I think senyika tinofanira kunge kutongogara takagadzirira, sekugadzirira kwatinongoitawo zvirwere zvakawanda, ana cholera, tinofanira kungogara takangogadzirira. Such that kati sakazo iti katikinowani kwa tibi kusaidi ni nani
ndaji kumro kumutsa nanguroka kune mwuri ya Zimbabwe kipatine nge chitu kukatira second wave vanu pachezwa wanu fana kuita zumbisagadi
vanu pachezwa fana kukontinya tichita zwa chukiti nyaya ye social distancing nyaya ye kugeza maoko nyaya ye self isolation kana waoni kwa uchirwara uyeze nyaya ye ma quarantine nyaya inge tichindo itai inofana kugara iripo izvinoderedza chirwere chisatekesheri uyezve senyika tinofana kugadzirira kuti tive tine mibhedha yakakwana muzvipatara vashandi varimo vachishanda zvakanaka uyezve tikwanisa kudisinfekta macommunities edu izvinotibetsera kuti icho chirwere chacho pachezvacho chisakwanise kuwana nguva yekuchinja kuti chiadapte environment yedu so that second wave haizotiparadze zvakare.
Aiwa, tinotenda Dr. Simemeza nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusechipiri pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove 8 to 9 p.m. Muri Zimbabwe pano panefenyure Studio 7 apo tichange tichiendera mberi tichizeya nyaya yekutekeshera kweCOVID-19 munyika. Tichabata zvekare nyaya yesarudzo dziri kuitika muno muAmerica dzokutsvaga mutungamiri mutsva. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove Muri Zimbabwe. Bye-bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Tinoenderera mberi nenyaya yemagumiro enyika. Tina mufundisi Nyatanga ve-Seventh Day Adventist.
Manheru akanaka vatereri, chii chinonzi kuguma kwenyika? Bhaibheri rinoti kudii? Mateo 24 verse 14 inoti ivhangeri iyo ushe ichaparidzirwa kundudzi dzose pasi rese igova chapupu mushure mazvo kuguma kosvika. Jesu mbune vakadzidzisa kuti nyika ichaguma mushure mekuparidzirwa kwevhangeri kuti munhu wese apuwe mukana wekuti atendeuke agadzirire zuva guru apo Mwari uchagumisa nyika.
Vamwe vangada kuziva kuti mafashamu, hondo nezvirwere zviri kuuraya vanhu vazhinji kudai hakuziko here kuguma kunorewa?
Nzvimbo yedu tinoiwana kuBhaibheri zvakare. Matthew chapter 24 Jesu agere pagomo reOrivhi, vadzidzi vakasvika kwaari vachibvunza vachiti ishe ndechipiko chiratidzo chekuuya kwenyu uyezve nechekuguma kwenyika? Pavhesi ya 7 ukadzika inoti izvo Jesu akapindura achiti muchanzwa nezvemukurumbira wehondo ndudzi dzichimukirana ushe noushe uyezve kuchava nedzinzara matenda zvirwere kundekendeka kwepasi munzvimbo dzakasiyana. Vhesi ya 8 yoti izvi zvose kutanga kwenhamo. Jesu akataura achidzidzisa kuti mafashamo emvura dzihondo hosha zvatiri kuona zviri kuwedzera mazuva edu zvinonzi zviratidzo zvekuguma kwenyika. Zviri kuyambira vanhu vose vagere panyika kuti gadzirirai, tendeukai, zuva guru rerutongo rwaJehovha riri kusvika.
Iko kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Vazhinji vanofunga kuti kana munhu afa nyika yaguma. Bhaibheri rotisira pachena pana John 5 verse 28-29 Jesu anotaura achiti musashamiswa naizvozvo nekuti nguva inosvika apo avo vose vari mumabwiro vachanzwa izvi rake vachamuka vakaita zvakanaka vachimukira upenyu husingaperi, vakaita zvakaipa vachimukira kutongwa nekunyadziswa kusingaperi. Kagumiro kachaita nyika ndekekuti semashoko atakapiwa naKristu pano pane nguva yakatarwa naMwari apo izvi rake richadevedzera sezvo Jesu akadeedzera rimwe zuva Lazarus akabuda muguva. Izvi iroro richamutsa vose vari mumabwiro kuti vamukire mugove wavo. Pazuva rekupedzisira pachagumiswa nyika, vakafa vaita zvakanaka vachamukira upenyu husingaperi. Vakafa vachifira muchitema vachamutswa kuti vatongwe vamukire kunyadziswa kusingaperi.
Saka nyika ichaguma sei?
Ndiro yedu tinoiwana kuna zvakazarurwa 20 verse ya 10 inoti izvo Diabolos kana kuti Satan akavanyengera vose akakandwa mudziva romoto pamwe chete nechikara nemuprofita wenhema. Nevose vakaramba Mwari vachapiswa mudziva remoto usiku nemasikati nekusingaperi. Nyika ichaguma nemutoo wakadai.
Chii chinoitika mushure memagumo?
Kana nyika yagumiswa nemutoo wakadai, vatsvene vanorarama naJehovha. Zvakazarurwa 21 verse 1 naverse 5 inoti, ndakaona denga idzva nenyika itsva, nekuti denga rekutanga nenyika yekutanga zvanga zvapfuura. Verse ya 5, iye agere pachigaro akati, tarira ndinoita zvose zvive zvitsva. Zvaunoona nyora, nekuti mashoko aya akatendeka. Mwari uchasika denga idzva nenyika itsva, umo munogara kururama, umo musina corruption, umo musina chitema, umo musina Satan. Vanerano vateereri, Mwari avaitire zvakanaka. Kufa kwemunhu zvanoko kuguma kwenyika, Mwari ndiye achagumisa nyika panguva yaakatara.
Tinotenda mufundisi Nyatanga netsananguro yavo. Vateereri, mameseji enyu ndiri kuaona. Svondo rinouya tichanzwa muchizvitaurira mega pachirongwa chino chezvechitendero. Tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140. Musakanganwa kuti nhamba iyi ndeyezvechitendero chete. Ndini wenyu Tanonoka Wande, muve nevhiki rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Muimbi wechidiki wemusambo werap kana kuti hip hop Calvin Hliziyo aizikanwa nerekuti The Luveve Boy atsikwa nemotokari yabva yatiza mangwanana nhasi akazonofira kuchipatara cheMpilo Hospital kuBulawayo. Calvin anga ave nemakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa, uye anonzi atsikwa achibva kuEmakandeni Cricket Club kuLuveve, uko anga achiona mutambo wenhabvu pakati peLiverpool neSheffield United. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwoti wedzerei zvishoma. Vatungamiri vehurumende vokurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, asi America neEU vachiti nyaya yeuori ndiyo yauraya upfumi. Muimbi wechidiki Calvin Hliziyo anoshaya mushure mekutsikwa nemotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.